mharodzo dzemadistrict dzemusangano dziri kufamba zvakanaka. Dzanga dzakatarisira kuti dzipere musi wesvondo rino ratadarika kureva nezuro. Asi utungamiriri through the commissariat department yavachinamasa, the acting national political commissar, vakaona zvakakodzera kuti mazuva ekugadzirwa kwematunhu echidikaya emusangano kusiiswe musi wa9 October 9 gumiguru, madistrict anga achipedza kuvakwa. Zvinova zvavapa nguva yakakwana yekuchitsepenura nekubatanidza nekukorekta pangava panga paita mamistakes anga aripo nekune mamwewo mabranches anga achiri pending. Vawana mukana wakakwana wekuti vachibatana nevamwe, and we are very hopeful kuti by 9 October panenge pasina zvichemo. But so far vari kufamba zvakanaka, and aiko achakafamba zvakanaka. Hakuna kana mutauro, hakuna kana kupokana. We have not received any complaints as it is at the moment.
Asi tiri kunzwa zve mugwadi kunzi mune dzimwe nzvimbo vatsigiri vezanu PF vari kutorwisana, vamwe vachisvitsana kumapurisa nezvimwe zvakadari. Muri kuti hamusati manzwa kuti kune mhirizhonga?
Musangano wezanu PF hautori macomplaints kubva kumapurisa kana kuti kumakamba emapurisa. Vanenge vaita zvitsutsumo kana kunetsana kana kupokana kunenge kuripo pamusangano oro mumusangano zvichienderana nekuvakwa kwematunhu aya, vanouya nenyaya dzavo kare kukomisariat kumusangano. And as long as pasina makomplaints akaita seiwayo aunziwa, zvinoreva kuti zarudzo dziri kufamba zvakanaka. Ndochitiwo zvekare, hazvina kushata kuti vanhu vange vachikwikwidzana. Sekutaura kwandakamboita mazuva apfuura, kukwikwidzana kuripo, naizvozvo kupokana kunogona kuvapo, naizvozvo zvekare kunogona kuva nokusawirirana vanhu vachikwikwidzana nekuda kwokuti musangano wedu hausi wevanhu vashoma shoma. Ndiwo musangano une ruzhinji rwevanhu vemuzimbabwe. Saka naizvozvo kana vanhu vachida zvinzvimbo, vachida kushandira musangano, hapana chakaipa ipapo. Vachikondesana, vachikwikwidzana, as long as vachizviita munyararo, hongu hapo nepapo anogona kuita kusawirirana. But pari zvino hapana kusawirirana kwatati taona kungava kungakonzera kuti the national leadership inge ichizonzi ngaipindire. Aiwa, basa riri kufamba zvakanaka.
Kouyawo nyaya yatiri kunzwa vamugwadi yekunzi bato harina voters row yakatwasuka mumatunhu mazhinji zviri kukonzera mutauro, mungati panyaya iyoyo?
Voters row yemusangano wezanu PF inobva pasero. Ndosaka makaona mwedzi wapfuura iyo taigadzira macell structures yedu yatinoti cell registration, kureva kuti nomutungamiriri wenyika vamunangagwa vatoriwo musero ravo, vachiwenga vamuhadhi maimuchinguri vamupofu everyone ari mumusero rake. Ndo rejista rokutanga. Tobva ipapo musero munovaka mabranches, mabranches ovaka madistrict, madistrict ozovaka madcc's, madcc's navamwe vochibatsirana pamwe chete namadistrict kuti vaka province. Yose structure iyoyo iripo yamabranches. Saka zvinogobva sokudii kuti kunogodza kuna voters row ivo vanhu vakavaka mabranches?